ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri, zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusovorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasarisizo atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo, zvekare nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura dzokuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya, nokuti vane zingi vachizotsamwisa vamwe vanhu vanenge vakavapa kana zvombo nguva dzapfuura izvo. Asi handioni kuti pane chinobuda chaviri chingazonzi izvi zvatiinazvo muZimbabwe zvabva nokudyidzana kweIran, nokuti Iran inyika inototamburawo zvayo.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwa hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira, zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwo hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira, zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifungi kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndezvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyoyi, tichiziva vese kuti America inyika ino remekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifungi kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzino zvatiri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyoyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzodzo idzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatizvidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo. Saka ungwaru hwedu ndohunozoita kuti tisange tichingotorerwa chete. Kana tikasunura tonatso kuona kuti vacho vachazozvidzana nesu, vanenge vachizvidzana nesu, isu tichiwanavo chinyi, zvekare chii chavanoda kwatiri tivasungambira dzakondo nemitemo yedu. Nokuti zvimwe zvatiri kuona zvinonzi zviri kuitika zvingava kana novo kuChina vanenge vachinzi vari kuchera goridhe nezvimwe zvicherwa, vanenge vasingazoitevedzeri mitemo.